vanotengesera mumigwagwa vaudza utungamiriri hwezanu PF wanga uchitungamirirwa nasachigaro webato iri amai Opa Muchinguri Kashiri kuti havasi kufara nekutorerwa zvinhu zvavanotengesa nevashandi vemakanzuro ari pasi peMDCT inotungamirirwa navanelson Chamisa mutungamiriri wesangano renational vendors union of zimbabwe vasten zvorwadza avo vakabuda pachena kuti vave kutsigira zanu PF vati vanhu vane chitsama vanorarama nekutengesera mumigwagwa vane zvirema zvitevera kukuvadzwa kwavanoti vakaitwa nemapurisa emakanzuro ari pasi peMDCT amai Muchinguri Kashiri avo vataura vakamirira mutungamiriri wenyika vaemarson Munangagwa avo vanga vaenda kusouth africa vati hurumende ichaumba komisheni ichaongorora makanzura ose anga ari pazvigaro kubva muna 2013 kusvika pari zvino amai Muchinguri Kashiri vaenderera mberi vachiti hurumende ine urongwa hwokuvaka nzvimbo dzekutengesera dzakanaka vachiti hapana munhu achadzingwa panzvimbo yaanenge achitengesera kana zanu PF ikakunda musarudzo vachiti vachatanga vavaka nzvimbo dzokutengesera dzakanaka vasati vatanga kubvisa vanhu munzvimbo dzavari kutengesera vanotengesera mumigwagwa vanogara vachinetsana nemapurisa emakanzuru ayo anenge achishanda pamwe chete nemapurisa enyika avo vanenge vachida kuti vanotengesera mumigwagwa ava vatengesere munzvimbo dzakatarwa nekanzuru imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vachishanda vakazvimirira vablessing vhavha vati mashoko ezanu PF aya ndeyekutsvaga rutsigiro chete pamberi pesarudzo asi bato iri richizoshungurudza vanhu kana sarudzo dzapera
matauriro avo munhu ari kutaura zvisina maturo munhu ari kutaura zvekunyepa nekuti munhu asinganzwisisi kuti council inofunctiona sei zvekuti kunzi kwanzi makansela anga achidzinga vanhu mumigwagwa kuti vasatengesa manyepo chaivo tinozviziva kuti town clerk ndiye andingati CEO wecouncil and mukarangarira even paida kuitwa mamwe matanho ekuti guta redu riyo rinenge rakachena zanu PF yaishandisa vanhu ava nguva dzesarudzo kuti tengesai asi kana sarudzo yapera taiona zanu PF ndo yaitumira mapurisa mapurisa asi ebato rimwe asi mapurisa aishandiswa nebato rezanu PF kutandanisa mavhenda vachivarova kuti vasatengesa zvinhu zvomumigwagwa
hatina kukwanisa kutaura nemutauriri weMDCT amai Tabitha Khumalo kutinzwe divi ravo panyaya iyi asi mutevedzeri wemutungamiriri webato iri vaelias Mudzuri vakaudza vanotengesera mumigwagwa mwedzi mishoma yadarika kuti bato ravo hariwirirane nekushungurudzwa kunoitwa vanotengesera mumigwagwa nemapurisa enyika kunyanya pamwe nemapurisa ekanzuru vamudzuri vakati chinofanira kuitwa kugadzirisa upfumi hwenyika kutanga kwete kuti mapurisa aswere achiita hwekiti negonzo nevanotengesera mumigwagwa vanenge vachitsvagawo raramo ndakamirira studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi.